chirongwa cheyali ichi muri kutambirana nacho sei?
Chirongwa chakanaka. Takauya kunoku kuzodzidza tichakauya kuzoona kuti masystems ekunoku anorara sei, as well as kuti tidzidze kuti how can we take some of those things and implement it back into kunyika yedu. Chirongwa chiri kuda kuti mayoung African leaders dzidzewo tsika dzakanaka dzekutungamira.
Zvamunononga zvamunoti izvi ndikadzokerwa kumusha izvi ndinonozviitawo kusimudzira nyika yenyu ndezvipi? Ndopedzisirawo nekutsvaga kuti kurudziro yamungapo vamwe vechidiki vari kumusha uko ndeyekuti kudii?
Towards, you know, equipping ourselves for purpose.